Mumwe ode chidiki awa ndiba kose nthalapi. Vanova nyanzvi mukugadzira shangu dzendudzi dzese vachigara mumusha wechitungwiza. Vanoti namo ndiyo yakavasunda kuti vashandise maoko avo kuti vawane kurarama.
Takagadzira butsu 2008. Shure meunge nzvimbo yataigara panga paine imwe college yadzizawa nokugadzira butsu. Panonzi paYoung Africa. So kubva gore iroro kusvika nhasi ndo basa ratiri kungoita nhasi iroro. Chigazira butsu chiya chitengesera mukati meguta.
Kuzviitira mabasa kwakabatsirawo mumwe wevechidiki vaBobby Makone avo vari kugadzirawo shangu vari paHungwe House muna Justin Moyo pakati peguta reHarare.
Basa kumashure kuraimbofamba zvakanaka. Patikazopinda mukorona virus COVID basa redu rakatidzikirei.
Zvisinei nekuti vanoshandira pamhene, mumwe wevechidiki atova nekambani yake inodaidzwa kunzi Smart Steel inowanikwa muHarare mumugwagwa unonzi Kickman. Ari kuita umhare wekuumba zvinhu zvakasiyana siyana kubva musimbi izvo zviri kumupararamo nekutoponesawo mhuri dzavamwe vanomushandira.
38 kuti tizotanga kuita steel fixing izvi takazvitanga tiri kuZim Steel tikazofumawo yedu takafumawo yakunzi Smart Steel Fixers. Saka ndopatinoshandira tiri kuti tikwanise kuwanawo raramo ipapo marendi chikafu.
Mumwe wevechidiki asiri kuita zvekugarira maoko ndiitakudza Gwanyanya ari kugadzira mahwindo nemadoor frames ariwo muguta reHarare.
Isu tinokwanisa kugadzira zvinhu from scratch. Tanga kuti zero ndo industry yatiri kutanga kugadzira. Maindustry makuru anga arimo muzati hasimo zvekudaro. Tinogadzira mawindow frame, mabugler bars anowanika pamaminiums, magate tinogadzira anofamba ega.
Kunyangwe vamwe vechidiki vari kuzviitira mabasa aya vari kuti zvinhu zviri kuvaomera, gurukota rinoona nezvemadzimai nemakambani madiki neari pakati nepakati. Amai Monica Mchangwa vanoti vanoona veruzhinji vachikwanisa kuwana raramo nekuzviitira mabasa avo.
Mutsvagurudzo yakaitwawo nebazi rakazvimirira roga reFinscope mugore ra2022 pakabuda kuti wamabhizimisi madiki neari pakati nepakati pakusimukira ari kuunza mari. Izvi zvose zvinoburitsa kukosha kwakaita mabhizimusi madiki.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari sachigaro wesangano reDisability Reform Coalition vamasimba kuchera vanoti upfumi hwenyika hwakabatwa nevari kuzviitira mabasa avo vega ava.
Vana ava vanenge vachiedza kuti vazvigadzirire zvinhu zvachona kunzvimbo dzavanogara kana kuti kunzvimbo dziri padhuze navo. Vanenge vachibatsira upfumi. Makambani makuru anotoenda kunotenga iko.
Nyaya yekuti vangani vari kutsvaga mabasa kana kuti unemployment rate munyika yagara ichinetsa. Hurumende inoti zvikamu 10 kubva muzana kana kuti 10% sezvo vakawanda vari kuzviitira mabasa avo kusanganisira kurima. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti uwandu hwevari kutsvaga mabasa hunogona kusvika zvikamu 10% kubva muzana. Nyanzvi dzinoti kusagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika, kungovandudzwa kwemitemo yezveupfumi pfumi nehuori ndezvimwe zviri kupa kuti Zimbabwe ibatwe seyakageza negoka munyama nevanoda kuuchika mari munyika. Makambani makuru akawanda kusanganisira ezvemari akaita Surprise Waterhouse Coopers, Deloitte and Touch akatobuda munyika. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.